atingida nhoroda kuti ritendwe zvikuru. Ndo zvatinotaura zviya kunzvimbo inonzi humanitarianism, kureva kuti vanhu vanotarisa nduramo dzevanhu nekuona kuti vanhu vanorarama sekunyanya pavanenge vari munguva dzakaoma, kunyanya dzakafanana nedzekushaikirwa nezvekudya idzi. Saka ndodaira kuti tinoda kuti semazimbabweans tipe kukudza kwedu nekutenda European Union nechipo chavapa chakakura zvakadaro kunyika yekwedu.
Zimbabwe ine nzara inokwanisa kunge ichibata vanhu vanoita 7.7 million. Tichitarisa uwandu hwevanhu ivavo vari kuda rubatsiro muZimbabwe nemari yapiwa neEuropean Union, munoona paine bandiko rakadii rinokwanisa kunge richivharwa?
No, inoenda a long way mukubatsira, asi zvechokwadi ndezvekuti vanhu vari kuda rubatsiro vawandisa. Kunamata kwedu kuti dai kuri kunzi zvichida mbura manaira iri kumboita kune dzimwe nzvimbo, vanhu vakwanisa kuitawo zvinhu zvinoita kuti vasabva vapuhwa zvese. Zvinhu zvakadai nekuti mavegetables anogona kuchirimika, nekuti vanhu havazonzi vari kupuhwa muriwo, vari kupuhwa sadza racho, opuhwa zvese. Vanhu vakakwanisa kudaro zvinotibatsira kuti chinhu chakaita sechibage ndonga chitengwe chakawanda, kwete kutotengerwa chibage nebeans zvese, zvinochiita kuti rubatsirwa rusasvike kuvanhu vakawanda. Asi tichitarisa tichienzanisa na 2008, munoona kuti 7 million hatinambobvira takaisvikaba kuti tive nevanhu vanonzi vanoda chikafu wakawanda zvakadaro. Saka zvinoreva kuti hatina kuri kwatingaende kana vanhu vari kupuhwa zvese, nekuti vanhu vari kuda rubatsiro vanyanya kuwandisa. Ihafu yepopulation yeZimbabwe. Saka that is dangerous and devastating.
Tiri kuona kuti uwandu hunenge huri kuramba huchiwedzera nguva yangoita nzara, vanhu vanoda rubatsiro vanenge vari kutoramba vachiwanda, iye zvino takuona nevemumadhorobha chaivo vaakunzi vanoda rubatsiro. Zvii zvingadai zviri kukonzera izvi?
Chiri kukonzera ichi ndechekuti iye zvinezvizvi munoona kuti saka uchiudzi mwedzi wakukadzi February, ndopekuti madzimai angada akuwana miriwo yakaita semibora nezvimwe zvakadaro. Saka normally ndopanoperera zvinhu zviri mumatura zvegore rapera, endi vanhu vaakuchitanga kuwana zvinhu zvitsva kubva muminda. Saka kureva kuti panapa ndopapoint where zvemumatura zvinenge zvapera naturally mucycle yefood production yedu yemuZimbabwe. Saka nguva ine kuti vanhu vasikosvika panguva ino pasina chavari kutamha mumunda, zvemumatura zvinenge zvapera, ndochapa kuti nhamba yedu yevanhu vanoda rubatsiro ikure zvakadaro.
Izvi zvinozoitika kuti mari inge ichengetedzeka ichisvika kuvanhu vanofanira kunge vachiwana rubatsiro?
Kuziva kwangu ini ndiko kuti masangano akadai sana World Food Programme ana WFP vana havanoti madevelopment partners. Ukaona sangano randaisotungamira ini reChristian Care, vakanga vari vamwe vemabato anenge achishanda pamwe chete nemaUnited Nations agencies, even mamwe emaembassies anouya kuzoshanda nemasangano akadaro. Saka panenge paine chibvumirano chinenge chakanyoreranwa pakati pehurumende nemaagencies madona aya, chinoita kuti hurumende itende kuti vanhu vanofanira kupuhwa vachitariswa zviya zvinonzi zviri fair, zvinotarisa need, kwete kuti munhu anobvepi kana kuti ndiwe bato ripi. Kazhinji munenge muine zviga zvisingafaniri kudarikwa patinenge tichiimplimenda maprogramu akadai. Hongu apo nepapo munozoona interference inganzi inouya, asi iri minimal kuenzanisa nerubatsiro runenge rwauya.